kwati chiwa disinora dida kuti mushakabu munu anga achifari gwane vanu vanu baku mativi akasiyana siyana hazirewe hazo kuti kupokana kwa wari kuita watunga mire wacho hakuna kwa kuri kunyangaja asi jangura dida kuti vanu wafunga kukanganwa ni kupokana kweri kuitwa mubatore MDCT kuti vabatane kuti vange vachiona kuti muwavo apiwa barrier ine chiremekedzo zvinoratidza kuti kune shungu dzekuti zita remusangano wacho brand yatingati muchirungu brand rupaur wacho runge ruchisimudzirwa ndozvandingataura kwaiko zvino hazvino zvinofadza.
Tanzwa mukuru vakamiririra MDC vachitaura vachamisa vachiti hurumende yangadai yakaratidza vatsvangirai ruremekedzo vachiri vapenyu, kwete kuti nhasi vashaya vakuvaperekedza nechikopokopo kubhohwera vachipa rubatsiro nerutsigiro rwose. Tingati hurumende ingadaro iri kuresva here kupa vatsvangirai ruremekedzo rwakadai?
Pachivanhu kwatinoziva ri kune vara rinoti zita rinoti wafa wanaka. Inini pandanga ndichinyatsoongorora ndanditoti inini pfungwa dzangu deno angari Robert Mugabe asina kana kutumbo nyaya yacho isina kana kutumbonzwikwa kuti yaifamba sei. Saka hatidzati rangarirei kuti vamunangagwa munhu ari muZANU-PF nhoroondo yekupokana pakati kwemapato anopikisa neZANU-PF iripo yakanyogwa hazvityise kuti vatoedza kuva pavanogona napo kuti vange vachirata kuti vane shungu, nokuti hatitorangara kuti vakatomboenda ka vachinoona vatsvangira vamunangagwa. Asi ichokwadi ndechekuti deno yanga iri hurumende inonzwisisa multi-party democracy vaide vakatratidza ruremekedzo kuboba mabato anopikisa nekuti mubumirire remutemo arimo. Asi sokuona kwangu inini munhu akamira kuzhe vaedza vangozongoreswavo kuti vatadza kuti vaite vatsvangirai national hero. Asi zvaitwa zvacho ndofunga ngati ndozvikorokotedzai.
Mabva mabata nhau imwe yandanga ndichauya kwairi, kuti munhu ave nechiremerera chekunzi gamba renyika zvinongotora here kuti aende kuchikomo cheWarren Parks icho avigwe pane vamwapo, kana kuti unogona kuvawo gamba ukatosimukira zita rako nezvawasiyira nyika usina kuvigwa weikoko kuchikomo icho?
Aiwa kaishi tinoziva kuti pamutemo wemuZimbabwe kana kuti hazvingangosimuhamzimubumbiro remutemo kana mastatutes. But asi maitirwo anoitwa basa manational heroes ese munyika dzese pane nzvimbo munina paanoradzikwa, ende isusu muZimbabwe tinoziva kuti magamba ese anoradzikwa muWarren Hills paHeroes Acre. Zvakanaka hazvo tingotaurira nehedu tichimahwahwa kana maheu kuti pavanenge vakangoradzikwa zvinongezi vachingotarisirwa segamba zvakanaka. Asi sokuona kwangu inini deno ZANU-PF deno Munangagwa naChiwenga vaita kutsenga mvura vakati aiwa kana munhu ari gamba ende uye igamba zveshuwa ngaaende anoradzikwa kuna magamba ese vana Josiah Chinamano, vana Joshua Mukabwo Nkomo, vana Solomon Mjuru. Ndo mavonero angu kubhoera angange anzi ari gamba, asi sekuona kwedu vanhu vemuZimbabwe magamba ese ngaaradzikwe nzvimbo imwe. He's a citizen of Zimbabwe, chizora chiZimbabwe, igamba reZimbabwe deno raradzikwa kuWarren Hills kuna mumwe magamba.
Pane mumwe mutauriwo aiti vanhu veMDC vachenjere kuviga vatsvangirai nebato ravo zvakare mugomba rimwe chete. Munoonawo here sekuti MDC icharamba ichimuka ichikwiririra kubva zvashaya vatsvangirai kudai?
Ndinofunga kuti pane mumwe mutauri ataura hake pasangano akati kufa kwemujoni hakusi kuvharwa kwekamba. Kusimba kwesangano neyatingati isusu propensity to grow muchirungu inoratidzwa nokuti ngakuve nealternative leadership. Saka vatsvangirai havasiwo vakatanga MDCT. MDC yakatangwa nemagungano akawanda emapato akasiyana-siyana. Saka ngava ngazvichiratidza kuti mentorship yavo kugona kwavo basa baka siya wanu wanogona kuiti basa ravo rende remberi ndole gesi yacho saka ini nandifunge kuti kana vatsvangirai vavigwa ndokufa kwebato ngakuite kusimudzirwa kwebato ndozvinoratidza kuti legacy yavo yakasiya modzi yakasimba yakaine midzi yakadzika.